zviri kuitika kuno kumberengwa kumvura iri kunaya zvikuru tatisingambowaniki mvura yakafanana neyatawanikidza pagore rino. Manayiro ayo akanaka, haasi kukuvadza minda, zviri kubatsira pazvipfuyo uye zviri kubatsira pakuti isuwo mvura tiiwane yatinoshandisa pazvinhu zvese zvakasiyana siyana. Chikuru chayaita hayo chisinganyatsi kufadza vanhu ndechemigwagwa. Migwagwa yafa nokudaro zvabva zvakonzera kuti kubatsira kwatinoitwa nana World Food Program nana GMB kuti vafambe navamwe vanhu vanotsvagawo chikafu vachitora kumwe kuti chisvike mune vanhu. Zvinobva zvanetsa nokuti migwagwa yacho zvimabhiriji zvedu zviya zvimwe zviri pasi zvakatorwa nemvura, saka kufamba kwedzimotikari kuri kunetsa. Migwagwa yedu yanga yagara isina kumira zvakanaka, yanga isati yagadzirwa kwenguva yakareba. Ndo zvimwe zviri kunetsa izvozvo.
Pane matanho ari kutorwawo here ekuedza kugadzirisa migwagwa yamuri kutaura yakakuvadzwa nemvura iyi? Angava ari kuitwa nevagari kana kuti nemakanzuru?
Hongu ndinotenda nomubvunzoni wakanaka zvikuru. Munzvimbo patinogara makanselas edu vari kubatsirana navanhu vomunzvimbo musava vanenge vasingashandi vavanoti chisi vachisa matombo nokugadziridza kuti mota dzikwanise kufamba munzvimbo dzavanogara. Zvinova chinhu chatinokurudzira savatungamiriri sima MP somumberengwa ndofunga nokumwe kwese muzimbabwe tichibatsirana namakanselas edu atinoshanda nawo kuitira kuti tikwanise kuwana rubatsiro kuna vaya vatingati maservice providers vanenge vachiunza zvinhu munzvimbo. Sokuno kumberengwa tiri vamwe vavekanzuri dzakaita rombo rakanaka, takapiwa greda rakapiwa kumberengwa rwadistrict council. Greda iroro rinoshandiswa navanenge vane mari yavo vachisa dhiziri vogadziridza migwagwa. Izvo ndichitaura nemukudari rakatogadzira kune dzimwe migwagwa dzedu dzomuno mumberengwa, rasarapo kuti vamwe chiisewo madhiziri. Ndinodavo kuti ndisewo dhiziri inini rivevo rizogadzirapo kuno kumberengwa west kunoranga richiri kumberengwa north. Saka tinozvitenda izvozvo nokuti tiri kuitavo savatungamiriri pane tatinotrayavo kubatsira nokuona kushayikwa kwemari kunoitwa nehurumende nokushayikwavo kwemari kunoitawo kana makanzuro edu, asi tichiisa misoro pamwe chete tinobatsirawo sezvo takaitawo ratidzi takapiwawo zvigiredha rokugadzira mugwagwa irovo.
Asi iwo masangano anopa rubatsiro achiri kukwanisa here kunge achiuya achikubatsirai?
Ndoda kutaura kuti aiwa nyaya yokudya ivo vandataura vana World Food Program zvichibva nomune yatinoti care vari kutibatsira. Ndichitaura nemuzvine zuro vanga vari kuno vachipa chikafu kumberengwa wese, ndofunga namamwe matunhuwo muno mberengwa vanga vachisvika vachipa sokunzwa kwangu.